Mangwanani akanaka vateereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu, chikumi 19, 2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti nezvino zviri muchirongwa chanhasi. Zvikamu makumi matanhatu nezvitanhatu kubva muzana muAfrica zvinonzi zvinofarira utongo hwegutsaruzhinji. Zimbabwe Council of Churches inoita misangano nemadzishe nevagari veMatabeleland North. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Veruzhinji vanonzi vanofanirwa kupiwa mukana wekusarudza vatungamiri vavanoda kuti munyika munzi mune utongo hwegutsaruzhinji. Uye zvikamu makumi matanhatu nezvitanhatu kubva muzana muAfrica zvinofarira utongo hwegutsaruzhinji. Izvi zvakabuda pagungano rakapindwa muWashington DC nezuro nemumwe wavatevedzeri vemutungamiriri weMDC uye vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vatendai biti pamwe nemumwe wavo vaGreg Mills. Jonga Kandemiri anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nezuro Manheru pakuparurwa kwebhuku ravo rinotarisa nezveutongo hwegutsaruzhinji muAfrica ravakanyora pamwe nevaive mutungamiri weNigeria vaOlusegun Obasanjo, vaGreg Mills vekusouth Africa navaJeffrey Hebster, iro rinonzi Democracy Works Rewiring Politics to Africa's Advantage, vabiti vakati kana izvo zvakasaitika zvinokonzera kusagadzikana kwenyika.
Nyaya dzechekerere idzi dzedhemokirasi dzakakosha nekuti vanhu vanofanira kuti vatungamirwe nevanhu vavanosarudza. Izvi zvakakosha nekuti kana kuroora chaiko unoorora mudzimai waunenge uchida, unofanira kutungamirwa nemunhu waunoda. Saka sarudzi dzakakosha kuti usarudze munhu waunoda. So kuZimbabwe tabva tanyanyoita zvinonyadzisa nekuti tiri kuwanikwa muri mumakategori yakashata, kategori yechitatu ine nyika dzakafanana naSudani, nyika dzakafanana naDRC, nyika dzine udzvanyiriri hwakasimba. So bhuku ratakanyora iri roedza kakutsanangura kuti why democracy yakakosha, inopa madividends aya tiri kushaya kuZimbabwe.
Vabiti vakati hosha hombe iri muZimbabwe pari zvino ndeyekubwirwa kwesarudzo dzakaitwa muna 2018 nehurumende yava Emerson Munangagwa. Vakati kuti zvinhu zvigadzirisike munyika, nyaya iyi inofanirwa kugarirwa pasi munhaurirano dzinofanirwa kunge Sadik pamwe nemutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa vange varipowo sezvakamboitika muna 2008.
Mubhuku redu tataura kuti nyika dzakafanana naZimbabwe dziri mukategori yechitatu yeudzvanyiriri iyayi. Zvinotoda mubhuku tashandisa temu rekuti referee kana kuti external agents zvinotobatsirwa nedzimwe nyika. Mugore ra2008 takambobatsirwa neimwe nyika, takabatsirwa neSadik, takabatsirwa neAfrica Union. So paZimbabwe crisis at the present moment tiri kuti hosha hombe yapinda munyika ihosha yekumirwa kwemaelections a30 July 2018. Saka hosha iyi inoda kuti itauranwe, bari kuti itauranwe hazvigoni kuti itaurane pasina Sadik vaRamaphosa vasipo.
Asi vakati izvi havisi kudiwa navamunangagwa nebato ravo reZANU-PF sezvo vasati vasvika pachinhano chiya chekutambira kuti matambudziko akatarisana nenyika mahombe kwazvo zvekuti akasagadziriswa anogona kuvadya ivo vamunangagwa kuburikidza nekusagadzikana kwenyika kana kupirigurwa kwehurumende yavo nemauto.
Ndosundwa neZANU, ndosundwa naEmerson because haasati asvika pachinzvimbo cheche chidanho cheche chekuti anyatsoziva kuti the crisis ihombe stereki and akasachenjerera crisis yacho ichamudyawo futi. saka kuti create a soft landing for Zimbabwe nekuti kasa daro muchave zvirizvongwama muchava ne implosion muchave kana imwe kucha inoitika tofana kutaurirana and pakutaurirana ipapa vachamisa vanofanira kuva vari pa table MDC inofanira kuva iri table iye Emmerson anofanira kuva ari pa table kundiwo mapato mahombe muZimbabwe
chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakavepo pachiitiko ichi Dr. Roderick Machekano vakatsinirawo mashoko avabiti ekuti muAfrica munofanirwa kuve neutongo hwegutsa ruzhinji kuti mugadzikane vachiti kana izvi zvakaitikawo muZimbabwe zvinhu zvinoshanduka.
NdomuZimbabwe zvinhu zvokuti kana zvikange zvichitevedzerwa tikange tiine mainstitutions akasimba vanhu vachikwanisa kuvhota freely vachiselekta vanhu vavanoda and vanhu vachigamuchira maresults sekuvhota kwavanenge vaita zvinofanirwa kunge zvichikwanisa kusimbaradza demokrasi munyika yeduwo zvakare yeZimbabwe.
Asi nhengo yeZANU-PF iri muno muWashington DC vaFrank Guni avakapindawo pamusangano wekuparurwa kwebhuku iri vakati chiri kutadzisa nyika idzi kubudirira hakusi kukundikana kwedzihurumende kwete asi kuti vemapato anopikisa ndo vari kudzitadzisa kubudirira.
Hatina kubudirira because opposition yaiti kana yavasina kupinda hapana chinofanira kubudirira. That's not how they developed. They put the nation first. Tikatarisa kana kuno kuAmerica munoona kuti madhemokrasi nemarepublicans mapato akasiyana. Asi kana yakuuya nyaya yekuti America ibudirire kana kuti America iende mberi vanobatana pamwe chete. Iye zvinezvi kuenda mumwe munhu anotuka kuti America yakaipa vese vanobatana vachirwira America vachiita chirwirangu. Asi tinoona opposition yedu ndovanotoenda pamberi kutsorokodza kunyomba kutuka kurwisira nekuda kuwisira pasi Zimbabwe.
Mumwe akataurawo pachiitiko ichi Ndava Mills ava vanobva kusouth Africa avakati panofanirwa kufungisiswa patsva nzira dzingabatsira muAfrica sezvo huwandu hwevanhu huri kutarisirwa kukwira zvakapetwa chiuru panosvika gore ra2045. Bhuku raiparurwa iri rinotarisa maitirwo esarudzo muAfrica idzo dzinonzi dzinenge dzisina kuchena semuenzaniso sarudzo dzakaitwa muDemocratic Republic of Congo muna 2019, muZimbabwe muna 2008 nemuKenya muna 2007. Kusaburiswa kwechokwadi mukutsvagwa kwerutsigiro, kumbunyikidzwa kwekuburiswa kwemashoko, pamwe nekuvharwa kwemadande mutande ndedzimwe nzira dzinonzi dziri kushandiswa nedzihurumende dzinodzvanyirira vanhu pasi rose. Izvi zvinonziwo zviri kutemesa musoro nyika dzemuAfrica dzichiri kusimukira dzine vechidiki vakawanda. Izvi zvinonzi zviri kuonekwa mukuratidzira mumigwagwa uko kunonzi mucherechedzo wekushaya chivimbo nenzira dzeutongo hwakanga huripo kare. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri.
Sangano remakereke reZimbabwe Council of Churches riri kuita misangano nemadzishe nevagari veMatabeleland North vachitsvaka nekukurudzira nhaurirano pamwe chete nekutsvaka kugadzirisa nyaya dzakaitika kare mumatunhu aya. Munyori weZCC mufundisi Kenneth Mutata vaudza Studio 7 kuti nezuro kuhange vakaita musangano mukuru nemadzishe nevamwe vakuru vedunhu reMatabeleland North. Mufundisi Mutata vati zvimwe zvinoramba zvichitaurwa mumisangano iyi zvinosanganisa chichemo chekuti mari inobva mukutengeswa kwezviwanikwa zvematunhu aya idzorerwe mumatunhu aya mekare kuti abudirire uye kuti mabasa asimudzirwe munzvimbo idzi. Tabata Dr. Mutata kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Musangano watakaita nezuro wanga uri musangano unosanganisira vatungamiri vemakereke namadzishe ekuMatabeleland North. Musangano unoenderera mberi nemisangano yatanga tichiita mwedzi yapfuura yekubatanidza singwisingwi yemakereke vachibatirana pamwe chete namadzishe kuti vangabetsera sei kunhau yokuti nyika yedu ive nerunyararo kunogara.
Zvikuru zviri kutaurwa mumisangano iyi zvamuri kuona zviri kubuda ndezvipi?
Pakabuda nyaya dzakati wandei asi zvizhinji zvinosanganisira kuti tingaita sei kudzivirira mirizhonga mumatunhu matigere. Zvimwe zvezvinhu zvavakataridza kuti zvinobatsira kuti tidzivirire nyaya yemhirizhonga, kuti upfumi hwenyika hugovewe nenzira inoita kuti pasava navanhu vanotsutsumwa kuti vanosiwa kunze, uyezve nyaya dzinenge dzine chokuita nemaronda ekare dzikarapika nekukurumidza. Hazvimutsi dzine vamwe makakava.
Zvimwe zvavakupirai ndezvipi?
Chimwe chavakakurudzira zvikuru ndechokuti vanotarisira kuti chimwe chezvinhu chinobatsira tiriduse maconflict inyaya yekuti mufumi hwenzvimbo, especially nzvimbo dzavagere, vamwe vagere munzvimbo dziri kudhuze kuna Mabhinga, kudhuze nekuna Zambezi Valley, vanotarisira kuti kana vanhu vemunharaunda imomo vakawanawo mukana wokushandisa zvinhu zviri muzambezi imomo kukariba nezvimwe zvakadaro, zvinobatsira kuti vanhu vemunharaunda vanzve vachifara pachinambo chokuti kana vakaona vanhu vachibva kune dzimwe nzvimbo dzakaita sekuna Harare vachiuya vachikohwa matemba achipfuura achienda kunotengeswa kune dzimwe nzvimbo ivo vasingabhenefiti. Saka vaitaura nenyaya yekuti kana zvinhu zvakadaro zvikagadzirisiwa vakaonawo mukana wokuti vashandise upfumi huri munzvimbo yavo, zvinobatsira kuti nyika igone kuvaka runyararo gunogara. Vakataurawo nenyaya yekuti kana pane mamwe maronda ekare anenge asina kupora vanhu vakagara pasi akarapika maronda iwawo, zvinobatsirawo kuti runyararo gurambe kuchikura nokugara mukati nenyika yedu.
Ndezvipi zvavari kunyanya kukurudzira?
Vanokurudzirawo zvekare ndicho kuti zvinotsvakwa kuti especially vematongegwe ezvenyika vanzwisise kuti basa ravo ravanaro ari ngozi rokupfuudzira mberi mubato wemapato avo chete, asi ekuti vavake nyika pamwe chete. Saka nyaya yekuti nhaurirano yezvematongegwe enyika irambe ichienda mberi inyaya yakabuda ichiratidza kuti inokurudzirwa zvikuru.
Avo vange vari munyori weZimbabwe Council of Churches Dr. Kenneth Mtata vari parunare kuhwange neStudio 7. Musi wa20 chikumi gore roga roga, pasi rose rinobatana mukucherechedza zuva revapoteri kana kuti World Refugee Day. Dingindira regore rino rinokurudzira vanhu kuti vapindewo mutsoka dzevapoteri. Sangano reUnited Nations High Commission for Refugees rinoti kusvika muna 2017 vanhu vanodarika mamiriyoni makumi matanhatu nevashanu kana kuti 65 million vari muupoteri. Kunyange hazvo Zimbabwe ichichengeta vamwe vapoteri kutongogara refugee camp, kunewo zvizvarwa zvenyika zviri muupoteri munyika dzakaita seSouth Africa, Botswana, America, Britain nedzimwe. Zuva revapoteri richacherechedzwa mangwana china. Tichange tichitaura nezvizvarwa zveZimbabwe zvakapotera kunze kwenyika. Nhasi tiri kutarisa matambudziko akatarisana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muBotswana, uko kune mutori wedu wenhau Shingirai Madondo.
Vapoteri ava vakatiza mirizhonga nemvonga mupopoto munyika nechinangwa chekuda kuvamba upenyu hutsva. Pamuzinda wevapoteri weDukwi Refugee Camp, iyo iri kuChamembe kwakadziwa kubhavhazuwa kweBotswana. Asi kunze kwerunyararo nekugamuchirwa nenyika yeBotswana, vapoteri vakatiza munyika nedzimwe dzakaita seDemocratic Republic of Congo, Somalia, Rwanda nedzimwe, vanoti vari kudya nhoko dzezvironda. Mwedzi wega wega vapoteri ava vanopiwa zvekudya zvemaringa kuwana madhora makumi maviri kuAmerica, izvo zvinonzi neruzhinji rwavapoteri hazvivakwanire. Ruzhinji rwavapoteri vanobva kuZimbabwe rwakatiza munyika mugore ra2008 mushure mekushungurudzwa zvakaipisisa nevaifungidzirwa kuti vatsigirwe bato reZANU PF vachishanda nemauto apo vaRobert Mugabe vaive mutungamiri wenyika. Mirijonga yakawedzera munyika panguva iyi sezvo painge poitwa sarudzo dzechipiri dzemutungamiri wenyika sezvo pasina ainge akunda zvine mutsindo pakati pavamugabe nemuchakabvu Morgan Tsvangirai weMDC. Asi vapoteri vakawanda vataura neStudio 7 vanoti nyika yeBotswana iri kukundikana kuchengetedza kodzero dzevapoteri. Sajgaro wekomiti inoona nezvekuchengetedzwa kukodzero dzevapoteri pakamba yedhukwi vabekimpilo weza vaudza Studio 7 kuti vapoteri vari parumananzombe sezvo vachigara vakavharirwa mukamba semombe dziri mumapadhoki.
Tange takatarisira kusununguka paupenyu nepamabasa. Tatarisira kuti tisiamboshunguridzwe zvataitwa kuZimbabwe. Hatisi kuvhumirwa kubuda. Tiri kutoregreta kuti taiziva kuti Botswana dai yaita zvaita. Dai tisinamboona kuBotswana.
Vanaijeo Ndabeni ava nemakore makumi matatu nemashanu vanoti vakatambisa makore makumi nemashanu vagere pakamba yedhukwi vachifunga kuti zvinhu zvichanaka.
Kana uri waita refugee une nguva dzekuaccepta, unoona situation which is actually better than kutiza kwawaita uko, because chikuru palife yemunhu ka its life, unoona kurarama ndo the sense, ndo chinhu chihombehombe. Nafa hange at least une upenyu hunenge uchiraramawo zviri safe.
Kunyange hazvo kumba kure kumba munguva yemarwadzo nemafaro, mumwe wevapoteri vaSimon Veremu vaudza Studio 7 kuti kudzokera kumusha kunotyisa nokuti vanhu vaivafuisa ndivo vachiri panyanga.
Status quo iyo ndiyachangoramba tinayo, saka mibvarazanani kumusha bhozi womizo mumisaradzoka kumusha isikaenda kumusha izongara kumusha izvozvo. Ndi looking at a future tikumusha, but environment asidavhumirasi tinogara kumusha ikoko. So conducive.
Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe icho chakaita manza chikawana mukana wekuti chiite zvidzidzo zvokugadzira magetsi paJohannesburg Technical College vamaidei musonza vanoti vanopa kutenda nyika yeBotswana. Nyanzvi mune zvemutemo nekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu uye vari gweta rakazvimirira vaSimon Jabavu vanoti namo ivapoteri vanobva kuZimbabwe ndeye mwana atsva kudumbu mai watsva kumusana.
Sezvo wari muno tingakwanisa kuti wango uchiita ndicho chekuti wangoramba wakashingirira wakadaro, nekuti chinoitikawo ndechekuti kuZimbabwe uko kutarisira utano hwacho huripo neutano huri muno muBotswana unotosvikira kuti watu iwo vatori pari nani, saka ngavangoramba wakashingirirawo wakadaro.
Sangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwevapoteri pasi rose reUnited Nations High Commissioner for Refugees riri kukurudzira vapoteri ava kuti vadzokere kumusha. Mumwedzi wakurume gore rino hurumende yava Emmerson Mnangagwa yakaumbisa kuti ichashanda nehurumende yava Mokgweetsi Masisi weBotswana mukugadzira nhaurwa dzevapoteri. Asi vapoteri vakawanda vanoti kuZimbabwe kwakaberekera ngwe uye kuda kudzokera kuzvikanda mukana wamamupere. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Tovambotarisa zviri mumabepanhau anhasi. MuHerald mune nyaya pamusoro penhengo dzeparamende dziri kuti mutemo unorambidza kurangwa kwevana vechikoro unofanira kutarisiswa zvekare, vachitizve kubvumidza vana vechikoro vane pamuviri kuti vaenderere mberi nedzidzo zvinokanganisa hunhu hwenyika. MuChronicle mune nyaya inoti mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari mumaputo kuMozambique kumusangano weUS Africa Business. Daily News inoti gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai opamuchinguri Kashiri vari kutsoropodzwa pamusoro pemashoko avakataura ekuti mauto achashandiswa kana vanhu vava kuratidzira. MuDaily News mekare vechidiki veZANU-PF vanoti amai Grace Mugabe vanofanirwa kutorerwa mapurazi 16 avanawo vasiyiwe vane purazi rimwe chete. MuZimbabwe.com mune nyaya pamusoro peInternational Labour Organization iyo iri kushora vaEmmerson Mnangagwa pamusoro pekuchikora kodzero dzevashandi kwavari kuita. Muchikamu chino tinopa vateereri yeStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Mamuka sei paStudio 7, tinokutendai nebasa guru ramunotiitira. Rambai muchitifadza nechirongwa chenyu chinotinakidza ende munotipa nhau dzechokwadi, saka tinokutsigirai imi wepaStudio 7 Na uiripo ndiye kuti ndinoda kungotenda angu kugadzwa kwakaitwa Walsh Mingube. Na vatendebiti sevatedzeri wavachamisa zvinhu zvakanaka. Zvinhu zvasimbaradza bato kwafurire mberi nedemokrasi yavo. Nokuti kwata kuenda padhuze kwatabva ndokurisa kanga kwafurire mberi ngavasanyanya kurwisana. Nenyaya yezvigaro nokuti iyo vemangwana uchava leader, saka ngatingopane umwe neumwe ngambogutsikane nepozisheni yaari iyoyo wapfurire mberi nedemokrasi yavo. Tinowadzigira varume avo ende tinowada, ndipo pane ziso redu. Aiwa, tatenda. Zita rangu ndinonzi Munashe, ndiri kuno kwaChenda Mbuya. Muwe nezuva rakanaka.
Ndiri chinhu chandinoda kuti munhu wese azive, munhu wese ane chitupa chemuZimbabwe, munhu wese anonzi mwana wemuZimbabwe. Ungave uri kudiaspora, ungave uri munyika, handiti chandiri kukumbira ndechekuti vanhu vese titaure mashoko tichiziva, tisapomerane kana kukandirana nyoka mhenyu. Pachishona vanotaura kuti mvura bhongo dzike ndiyo garani. So nyaya yatinochemera isu ndeyekuti kana bato reZANU-PF riro riri kutonga, vanhu hamufaniri kuzvitundumadza kuti ndimi muri kutonga. One, tobva ipapo bato reMDC racho ngarirege zvekuzvibhiga futi richiti aiwa havana zvavanoziva zvazodai ikonomi yazodai. Because chaunofanira kuziva ndechekuti usati wava muZANU-PF uri muZimbabwe, usati wava muMDC uri muZimbabwe. So nyaya iri kupapa hese kuti veZANU ndo vakapfuma kana kuti veMDC ndo vakapfuma, vanhu vari muZimbabwe vese vari kutambura, because tose tiri maZimbabwe. Saka ini ndinongokumbira kuti ruremekedzo ruwanikwe, tizoremekedza zuva revechidiki, tizoremekedza zvakawanda, inhau yekuti upenyu pachawo unenge wakatomira, mapato achiwirirana achiita zvakanaka, pasina kuti ava havazivi, ava vachiti ava havazivi. Nekuti pachishona vanoti mvura bhongo dzike ndiyo garani. Ngavaite muonera pamwe chete sechuma chemuzukuru. Ndoitwa Victor, ndiri kunorth west Mafikeng, South Africa.
Makadini makadini vashamarari vestudio 7. Ini ndini ndinoitwa Mareya, ndiri muPretoria. Ndoda kungotaura zvangu pamusoro penhau yemapurisa ari kunzi ari kuiswa mumadhorobha, nzvimbo dzakasiyana siyana, uye masoja zvakare ari kunzi avari kuti ari redi kuuya kuzodzimura madhema anenge achida kuitwa. But chikumbiro changu ndechokuti masoja awa nemapurisa nenhamo iripo imba vatendeuke, vakwanise kungoonawo kuti nhamo iri muZimbabwe inotoda kungobatana ivo pachavo. Vamwe vacho izvi kutambura kwavainako mune mumba chamu chamu hamuna kana chokubata, asi vanowanika vachitoti tiri redi kudzimura zvinenge zvichiitwa izvi zvekuda kuunzawo chakanaka. Aiwa, dai zvaigona vaingonzwisisawo kuti panoitwa mademonstration iwawo, vakwanisewo kungoteverawo vachibatawo vanenge vachiitawo zvazvinenge zvisiri unnecessary zvega, but mademonstration aenderere mberi. Tisunungurwe, tiri kutambudzika tiri mukati menyika dzevamwe, tichiudzwavawo mazita anoshoreka zvisingaiti. Saka dai mai vaingotinzwirawo nyasha, ndivo vanotiwa varidzi venyika vava madepartment wava kuti vagone kuti nyika isununguke.
Makadiko, makadiko mhuri yeZimbabwe neStudio 7. Ndoda kutaura panhau yekucherechedzwa kwezuva revapoteri vari mune nyika dzese pasi rese. Hai, ndinoti hangu ndiri kuno kuSouth Africa kunoku kuti unzi uri mupoteri zvakaoma chaizvo, nekuti unowana gwaro riya rinonzi Asylum. Wariwana gwaro iroro harikwanisi kutora kuvhura bank account, hauna chimwe chinhu chaunokwanisa kunze kwekungopinda basa chete nezvimwewo zvishomanana. Saka ndochikumbiro chiri rudai muno munyika zvaenziwa nemasita munokwanisawo kutora mabhengi aya, vavhurawo mabhengi vataskose vanhu, nekuti zvakaoma kunze uri mupoteri chisi chinhu chiri nyore.
Madini washamaro 77 ndedwo blantarini ndotaura kuti paSA ndandangokomendawo pamusoro peday of African child. Ndichitarisa this day ndikuona tichicelebrata neminority, majority haikwanisi kucelebrata zuva iri, because vari kuchema vana vazhinji. Chikoro hakuna, vadzidzisi vacho havasi kuuya kuzvikoro, vana vacho havasi kupiwa mukana wekuti nyange vapedza chikoro chacho vakwanise kuruma mabasa, vakwanise kuendawo mberi vachi vachidzidza zvinhu zvakati wandei. Vakuru varongoramba vari kungorambira pazvigaro, kuvhurawo mukana wekuti vaiki vachipindawo vazokwanisa kuita izvozvo. Saa ndichitarisa panyaya yedzidzo nezvozvo zvemaschool fees madhura akuita Zimbabwe, vashoma vari kubhadhara maschool fees. Then maticha acho haasi kuenda kunodzidzisa vana vacho nenyaya yekuti havasi kubhadharwawo masaleri akafanira. Saka unoona kuti pedzisira vana vaivaya havachakwanisi kuenda kuchikoro, vangogara vari mudzimba. Pedzisiro zvakuvapusha kupinda into prostitution, kana vari vasikana kana vari vakomana, into drugs or stealing or pedzisira vakuuraya. So zvini izvozvo zviri kuona zvini zvinhu zvinokanganisirwa vana vemuAfrica. Dai kuti zvagadziriswa, maybe tingakwanisa kucelebrata this day tichifara tese.
Kusimba kusimba washamarari westudio 7 wana jonga kandemini mashura padunhu kuno mashura chaiwo chaiwo mukaona ticha chai chai mudzidzisi akusvika pakuti zviri nani kutiya mari waipota achitengesera vamwe mbewa zvotaridza kuti hurumende yakoniwa apo hurumende kukoniwa chaiko chaiko kuno kwandiri kuno kunonzi kuheadlands area pachikoro chinonzi anodini pana ticha atoripo izvozvi izvi kutoti zvakutonyadzisa zvakutonyadzisa kunyadzisa chaicho kuti hurumende ndengaisadaro so kunyadzisa ende dai ndanga ndiri inini ticha iye ndaida kutinyatsoti kutosiya basa kunotengesa mbeva bhozi kana mbeva dzakutobhadhara zvitori nani dani chikoro bhozi ari kutengesa ake zvakanaka
ava vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire manzwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa muguta rePhiladelphia vanoti vakawana zvinodhaka kana kuti cocaine isati yambowanikwa nemapurisa muAmerica. Mapurisa nezuro vakabvuta matani mamiriyoni 16 ecocaine panzvimbo inomira zvikepe yepaka Marine Terminal muPhiladelphia. Cocaine iyi yakawanikwa muchikepe chakanyoreswa kuLiberia. Mapurisa vanoti mukutengeswa cocaine iyi yaigona kubudisa bhiriyoni remadhora. Nzvimbo yakachengeterwa mhuka yeNyasa Reserve muMozambique yasvitsa gore isina kumbourayirwa nzou nevanovhima mhuka zvisiri pamutemo kana kuti mapoachers. Nzou yakapedzisira kuurawa munzvimbo iyi yakaurawa musi wa1 Chivabvu 2018. Sangano rinochengetedza mhuka reWildlife Conservation Society, iro rinobatsirana nehurumende yeMozambique mukuchengetedza mhuka munzvimbo iyi, rinoti izvi zvakakwanisika nekuti mapurisa anoshanda musango iri akadzidziswa zvakakwana uye vane zvombo zvepamusoro-soro. Sezvo nguva yedu yapera, regatimbotarisa zvanga zviri munhau. Zvikamu 66 kubva muzana muAfrica zvinofarira utongo hwegutsa ruzhinji. Zimbabwe Council of Churches inoita misangano nemadzishe nevagari vemateplerland north. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.